Makambani akawanda munyika pamwe nekuChina anga achiratidza zvinhu zvavo zvakasiyana siyana pamusangano watanga nhasi uyu. Vachitaura pamusangano wemazuva maviri uyu, mukuru webhanga reStanbic vaSolomon Nyanongo vati ivo sebhanga rine hukama nevamwe vezvemabhizimisi vekuChina vachaita zvese zvavanokwanisa kuti pasava nevanotsutsumwa mumaitiro emabhizimisi pakati pevekuChina nezvizvarwa zveZimbabwe.
Tichiti win-win, tiri kuti munhu wese anenge aine chake chaanobuda nacho chokuita kuti bhizinesi rake rikure. Saka ipapo ndokusaka taunganidza mabhizinesi ava pamwe chete kuti zvisazongoite zvedivi rimwe, vange vachitaurirana vachichinjana maideas. Isu seStanbic tinenge tiripo.
VaHannon Lee vanoshanda vari kuJohannesburg kuSouth Africa vari ivo mumwe wevakuru vebhanga rekuChina reIndustrial and Commercial Bank China Limited, iro rine zvikamu mukambani yeStandard Bank Group inove muridzi weStanbic, vati vanofara kuti makambani ekuChina ari kuwedzera mabhizimusi muZimbabwe. Vati izvi zvinoratidza kuwirirana kukuru pakati peZimbabwe nenyika yavo.
We are the biggest, single biggest shareholder of Tanzania. And what we are trying to do here is to, through our strategic partnership with Tanzania.
Muzare Viola Chigara, avo vanga vachiratidza mabasa anoitwa nekambani yavo yeMineva inoita nezvemainsurance, vati vane tarisiro yekudyidzana zvakanaka chose nemabhizimisi yekuChina.
Nezvaitwa nhasi, tine tarisiro yekuti titange tichizowanawo mabhizinesi from other countries senge China dzachonawo vachiona kuti nyange vashuya kuno kuti can also be insured muno muZimbabwe. And tinotenda neforum yavaita yanhasi iyi nekuti inotikurudzira tese tese tinobhenefita, ivo vanobhenefita tese tinobhenefita.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika uye vakamboshandira bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vamasimba manyanya vane maonero akasiyana namuzvare Chigara.
Zvino zvataakutarisana nemaprivate institutions semabhengi zvaakusimbisa position yemachina zvokuti raa ramangwana tichaona zvichitinetsa kuti mibvunzo mizhinji yatiinayo ichange yaakunetsa kuti ipindurwe, nokuti ikwezvino izvi machina ari kuwana protection kuhurumende. Asi raa ramangwana tiri kuona maprivate banking institutions aakupindira muukama ihwohwo, asi haasi kuenda akarerekana neveruzhinji rweZimbabwe.
Mukuru wekambani inovandudza kudyidzana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mune zvemabhizimusi yeDiplomat Business Network vaRobert Muganda vati ivo nekambani yavo vachaita kuti pasaye vanochema chema pakuita mabhizimisi.
And isusu semaclub anoita zvebhizinesi tichenge tichitraya tinge tichiedza kuti tibatanidze kuti pave ne muchirungu ndichati balance yetrade between nyika dzacho dzatiri kutaura nezvacho.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaFrederick Shava kuti tinzwe divi rehurumende sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Hurumende yeZimbabwe yagara ine hukama hwebhande nebhurugwa neChina kubva munguva yehondo yerusununguko. China inonyanya kutenga fodya nezvicherwa zvinosanganisira goridhe nechrome kubva kuZimbabwe. Zimbabwe inotengawo kubva kuChina mishini dzimotokari, mishonga yemuzvipatara nezvimwe zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.